trendybeats.com.
Mavi kugwada mahunzi ishungu masisano tara zvizere misodzi kuyerera moyo ibundu dundundu andinga zviroveka dundundu andinga ite chikunduru muri kumatenga memkuru ndinodzipira kwamuri nyadzose akandikwereta changu ngadzose muvengi achapabereka shangu hadzoke vachandibvarura homwe kuzama kuti makwati adone haiwa Jesu unbroken
enjoy Enjoy. Patino guada mambo. Patino nyenge chera. Chivai. Inche chivai. Patino. Arizino, chewang.
More music on trendybeats.com.